pashanyirwa nzvimbo mbiri dzine Studio 7 nhasi, vagari vanga vakazara pazvibhorani vachichera mvura iyo vanopimirwa kuti vakwanise kuwana yekunwa kunyanya. Gogomhlanga, vane makore makumi masere vati vanomuka mashambanzou kuti vanobata mutsetso wemvura kuchibhorani, zvinova zvinhu zvakaoma pazera ravo.
Unongoona papetu pasina mvura. Mvura upenyu, ndo zvatiri kutaura upenyu. Isisu ma-8 ezvimu kana 4, what is good of it? Mhuri yangu kumba kwedu 3-10 tichichera zvigubhu 5 zvinete washeni zvinoda kugeza zvinoda.
Izvi zvatsigirwawo namai Nomsa Chileya vemuGlenora vanga vakagarirawo mvura.
Dambudziko remvura rakashanga pane mwedzi like now muGlenora ndo makanyanya. Izvozvo hakuna zuva mvura yedu inopambwa nemapampsi anoshandisa solar system. Saka kana kusina zuva mvura inoita shoma matengi zvekuti most of the time tinoshaya mvura.
Gogo Basila Kativu vanogara muGlenview 7 vaudza Studio 7 kuti ivo nevazukuru vavo vatova nemavhiki matatu vachirwara nemanyoka uye vanoti zviri kukonzerwa nekushaya mvura.
Vana kurwara nemudumbu. Inini mbuya vacho ndakaita 3 weeks nemudumbu mvura hakuna. Ezvino muzukuru ari kurwara, tikangonochera mvura unopiwa pamwe mabhaketi 2 ende havadi kumutswa vanhu vane mvura vane migodhi. Isisu yedu pasi pakaonekwa paine ruware hatina mvura. Saka zviri kutiomera kuti isisu tirarame pati tisina mvura hazvisi kumbokomborera. Wedu wetashaya kuti todini. Kuno kusevheni zvatotiomera. Vanhu vaakutengesa mvura dhora mabhaketi ari 6 kana 4.
Vanoona kuti mvura yacherwa murunyararo pachibhorani chezuva chakacherwa neOxfam mumusha wevazhinji weGlenora vaKennedy Bwanali vati vanopa imba neimba migomo mina chete.
Pari zvino mvura iyi yaiva iri mvura yekuti vanhu vangonwa chete. Ikuwana zvinga matoileti nekuwachisa vaiwana pakanzi nekushaka kwaaita takuwana matambudziko ekuti even vanoda kuwacha vacho vakutoura kuvhura kuti mvura ipapo. Saka yaakutinetsa kuti tikwanise kusevha vanhu vakawanda.
Vabwanali vatiwo nekuda kwekuti chibhorani ichi chinoshanda nesimba rezuva kana kuti sola, mamwe mazuva mvura inogona kushomeka zvakanyanya kana kuine makore.
Zvatinoita mvura panapa inopfira nekuti tinoda kuti munhu usawane mvura, saka tinoda tisina mvura. Saka masola ndiwo anobudisa mvura anotifambe mitombo. Saka zuva parinobuda paya ndipo panotanga kubuda kupisa mvura. Saka yakupisa kudaro inogona kuzopisa ari kuma pasinai yazara kudarwa pataka kupa vanhu mvura iita 20,000 lita.
Vachitaura neStudio 7 meya weguta reHarare vaJacob Mafume vabvuma kuti nzvimbo idzi dzave nenguva dzisina mvura vachiti zviri kukonzerwa nekushomeka kwemishonga yekuchenesa mvura.
Kurana Glenview nana Glenora kwaita nyaya yekuti mechanical nekugadzirisa mvura ari kushomeka. Chemplex Infos iri kutadza kutipa machemicals ayanga ichitipa. Saka tadzisira mvura kubva ku450 megaliters pazuva yataita kuavhareja 200 megaliters pazuva. Saka iyi iri kunonoka kuzadza matengi kuti azokwanisa kunge achipa mvura kunzvimbo dzamataura idzodzo. Asi tine tarisiro yokuti vachagadzirisa voona kuti vombovhara kumwe vovhurira ikoko kuitira kuti vanhu vange vachimbowanawo mvura vamamwe mazuva.
Kunyange zvazvo vamwe vagari vanga vachichema chema nekuwanda kwezvirwere zvemidumbu, vamafume vati havasati vanzwa nezvedambudziko iri.
Makliniks edu haasati aripota kupira kwedhariya.
Asi mukuru mubazi rezveutano mukanzuru Dr Prosper Chonzi vakatenda kubepa naure Sunday Mail kuti vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vainge vabatwa nechirwere chemanyoka muHarare, zvikuru kumisa inogara vazhinji. Vakati kushayikwa kwemvura yakachena ndiko kuri kukonzera dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.